Notambira mutongo uyu waitwa naJustice Munangati nemavoko maviri nechikonzero chekuti hunove hunounza hutongi hwejekerere, hunove hunosimbisa hutongi hwehumiririri kunyanyanyanya pachirungu yavanoti representative democracy.
Sei muchidaro?
Mukatarisa kuti nguva nenguva tange tichingoona tingati minister of local government achive anodzora kana kumisa zvisungo zvinenge zvaitwa nekanzuru, asi zvinhu zvacho zvinenge zvabva muvanhu. Saka naizvozvo tinoona kuti mutongo waitwa uyu wekuti section 314 yeBurn Councils Act, iyo inopa minister simba rekumisa kana kuti kudzora zvinenge zvaitwa nekanzuru, wabva wanzi hauna basa uyezve hauenderane nezviri mubumbiro remutemo. Izvi zvinhu zvakakoshera tingati nyika yese yeZimbabwe kana kuti kutongwa kwematunhu. Takatarisana pachirungu neyatinoti pachirungu democratization of local governance.
Mungajekesa pamune muchitarisa zvinhu zvipi apa?
Alignment yemalaws eZimbabwe neconstitution, kana kuti kuringanisa mitemo yedu nebumbiro remutemo. Saka naizvozvo tingati mutongo uyu ndechimwe chinhu chikuru chive chinosimbisa tingati kune vakanzwa President Munangagwa vanove mutungamiri wenyika vakataura kuti gore rino paramende ichange yakanangana nenyaya yekugadzirisa mutemo inoona nekutongwa kwematunhu kuti ve inoenderana neconstitution.
Saka mutongo uyu uchabatsira sei?
Kutongwa kwenyaya iyoyi kana kuti kunzi section 314 yeBurn Councils Act haina basa, haina maturo, yarasirwa kure. Zvinove zvinoita kuti tizokwanisa kunge tichive tinogadzira mutemo muparamende tisingadzorere zvinhu izvozvo zvinokonzera kana kuti zvinove zvinokurudzira utongi hwehumbimbindoga hwevashoma. Saka naizvozvo seboka rinomirira vagari veHarare tinove tinogamuchira mutongo uyu nemaoko maviri, uyezve tingati panguva ino apo mitemo inoona nezvokugadzirwa kana kuti mitemo inoona nezvokutongwa kwematunhu inge inovandudzwa.